Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosanga zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 14 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vange vachinzi vakazvigadza zvisiri pamutemo kumasvingo vobvumidzwa kugara panzvimbo iyi mushure mekunge hurumende yati haisi kuenderera mberi ichichuchisa nyaya iyi. Madzibaba Ishmael vomiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mitemo yenyika. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari makumi mashanu vemuraini rekwa Chitukuva muprazi rezero kumasvingo nasi vachenerwa nedare pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvigadza paivhu rinonzi ndere hurumende. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gweta revagari ava rangachimirira sangano recommunities in action platform kana kuti CAP vamadhog chivasa vati vachuchisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
tedi yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuwa vandanganzimiririra vachitiwo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatikutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land. Saka ipapo mutongi apa mutongo wekuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoraita vanhu ava vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera.
Vachivasa vati vagari ava ndevedzinza remadzimambo aigara pamasvingo eGreat Zimbabwe emunhu Mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadzeteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura.
Abuda mudare tinozvitambira nokuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore.
Sabhuku Chikutuva vaHenry Makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
isu tinozvitambira namaoko maviri vamutimba. Inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapendera. Aiwa tadzorerwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka tichitendawo nayo vatungamiriri vehurumende tovatenda chaizvo.
Vanoona nezvemabasa musangano reCape vakudzai mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshisa kodzero dzevagari. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare. Asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi. Mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo. Mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo. Mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadzite teguru adzo. Vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakange vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000. Asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuru ematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Bumbiro haribvumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa. Kungo dzingavanu, kuno chikorowa zvibvumirano United Nations, nechi African Union, nakamira studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muzinda weAmerica muZimbabwe nasi waparura chirongwa chekudzidzisa vana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemana pamusoro peutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Chirongwa ichi chiri kuzivikanwa nekunzi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kana kuti DREAMS. Chichange chichidzidzisa vana ava pamadande mutande nenzira inova kwezva. Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparura chirongwa ichi pamuzinda weAmerica muHarare, mukuru anomirira nyika iyi muZimbabwe, muzvare Elaine French, vati chirongwa ichi chichadzikisa kutapukira kwehutachiona weHIV mune vechidiki kunyanya vasikana.
Vasikana vechidiki ndivo vari panjodzi yakakura yekutapurirwa chirwere cheHIV. Naizvozvo zvakakosha kuti tivabatsire nedzidziso kuitira kuti vakwanise kuita sarudzo dzakanaka.
Vawedzerawo vachiti nyika yeAmerica ichaenderera mberi ichipa Zimbabwe rubatsiro mukurwisana neHIV kubudikidza nebandiko rayo rePEPFAR.
Senyika yeAmerica ticharamba tichitsigira Zimbabwe mukurwisana neHIV. Tinofara kuti rubatsiro rwedu mumakore makumi maviri adarika rwaiita kuti vanhu vari kurarama neHIV vabatsirike zvakanyanya. Tinovimbisa kuti rutsigiro urwu ruchaenderera mberi kuburikidza nechikamu chedu chePEPFAR.
Chirongwa cheDreams ichi chinosanganisira kudzidzisa vana pamusoro peutachiona weHIV pachishandiswa nzira dzechimanje-manje dzinonzwisiswa nevana, mabhuku ane mifananidzo uyewo kushandiswa kwemasaisai eInternet. Muzvare Siza Mukwedini vekusangano rematamba Film Labs for Women, avo vakashanda nemuzinda weAmerica muno kugadzira zvidzidzo izvi, vaudza Studio 7 kuti nenyaya yei kwakasarudzwa vana vadiki padzidziso iyi.
Takatarisa nezvavo nenyaya yekuti vanga vachisarira mashure maprograma akawanda anga achiitwa neDreams anga achitwa nePEPFAR nemaintenancing fathers avo anga achiderekera kune vana vanotangira pa15 kusvika pa24. Asi kumazera madiki waya ndovata kunzwa vana vakuita dropout kubva muzvikoro, vari kumitiswa maageism adiki, vanenge vachiita vana kanzi vakurodzwa vakuita sei zvakawanda wana.
Mukuru weDreams Rise, chirongwa chekurwisana neHIV chakatsigirwa nePEPFAR pamwe chete neCDC, amai Dominica Dakwa vanoti chakakosha zvikuru chirongwa chaparurwa nasi ichi. Chiremba anoshandira muHarare vaPrince Mafuta vanoti kudzidziswa kwevana pamusoro pechirwere cheHIV kunogona kudzikisawo uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere ichi.
Zvagara zvinonetsa kuti vabereki vadzidzise vana pamusoro penyaya dzine chekuita nebonde, asi mukore uno tikazadaro vana vanoparara nezvirwere. Ngatigarei navo pasi tivadzidzise sevabereki. Vamwe vanogona kuti kukurudzira kuti vaiti, asi vakachengetedzeka. Asi ini ndinoti ngatisafunga ibako tanaiyo.
Chirongwa cheDreams ichi chiri kutarisirwa kutekeshera nyika yese. Kubva mugore ra2004, America yapa Zimbabwe rubatsiro runosvika mari yekuAmerica madhora biriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe, kana kuti $1.7 billion United States dollars, rwekurwisana neutachiona weHIV nechirwere cheshura matongo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mukuru wekereke yeJohan Masowe gore jena penyera nyika madzibaba Ishmael nevamwe vavo vanomwe vamiswa pamberi pedare nhasi kuNorton. Dare rati richapa nemusi wemuvhuro mutongo waro wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vasere ava vakasungwa nemusi wechipiri kunyabhira. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa ati akawana makuva 16 pavanonamatira kusanganisira evana vadiki manomwe. vanhu vakafa ava vakavigwa pasina kusumwa vebazi rekwa mudzviti sezvinosungirwa pamutemo. Mapurisa anotiwo pavana mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 251 vakawanikwa panonamatira madzibaba Ishmael, mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu havana magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vana ava vanonziwo vanoshandiswa mabasa akaoma uye havasi kuenda kuchikoro. Vanonziwo ne pavakatorwa vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa muHarare kuti vanoongororwa utano hwavo navana chiremba. Kuoma kwaita upenyu munyika kwave kumanikidza vana vadiki kuenda kumabasa. Zvinogona kuonekwa nemasangano akaita International Labour Organization kana kuti ILO sekubata vana senhapwa izvo zvisiri pamitemo. Mutori wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemutemo yenyika vana vanofanira kutanga kushanda vave nemakore 15. Asi izvi handizvo zviri kuitika nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika. Mumwe mukomana ane makore 6 ekuberekwa, Nigel Panatsa, ari kutoshanda basa rechihwindi muguta reHarare kana abva kuchikoro.
Kundoita zvekuchedzera makombi uye kurenge upe nekugeza motikari. Ndinongowana 5 kana pondo nemabhondi.
Uya Maria Smuperi, avo vanogara naye nemumwezve muzukuru wavo kuchitungwiza, vati vanga vasingazive kuti nezera rake anomboita hwindi mudhorobha.
Izvi zvekuti anoshedzera makomba ndichozoziva, ndichozonzwa nemato uya muchitaura kuti anoshedzera makomba.
Mumwe muzukuru wavo Rumbidzai Simuperi, anova musikana ane makore 4 ekuberekwa, anoti naiyewo anotomboita zvekutengesa maputi nezviwizi muguta reHarare.
Munamu ndinenge ndichiita basa rekutsvaga mari ka ndichipukuta mota kana unodedzera makombi. Mari iyo yandinenge ndatsvaga ndoyandinoenda unobhadharisa school fees.
Mumwe mwana ane makore 11 Lincoln Prince, anoti anotomborovha kuchikoro achitengesa mumigwagwa kuti mhuri yake iwane chekudya.
Ndoda kubatsirikana nekuti ndinotengesa makamu, ndinotengesa maswiti, ndinotengesa uimaizo, ndinotengesa mazepechi zvakawandawanda nematiripiki nemachinoda kubatsirikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vati kunyange vana vadiki vachiita mabasa akasiyana-siyana mumigwagwa mumaguta, mutemo wenyika hauzvibvumidzi.
Mapurisa vanoshanda nemapazi hurumende akasiyana-siyana vanosanganisira Ministry of Labour and Social Services, vanosanganisira local government. Uyezve ivo veruzhinji chaivo chaivo mutemo wenyika iri pachena kuti hakuna munhu hafanira kushandisa mwana ari pasi pemakore 18. Saka kana pane vanenge vaona zvakadaro zvichiitika ngavamangare.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoona nezvemagariro evanhu muzvare tariro muungani, avo vanoshanda kuBritain, vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwave kupa kuti vana vaende kunoshava.
Vabereki vakavawanda havachakwanise kuti vabhadharire vana vavo mari yechikoro, nokudaro vanopedzisira vaakuita mabasa ese ese kuti vawane kurarama.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi ongororo yakaitwa nebazi rezvevashandi muAmerica reBureau of International Labour Affairs yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu 14 kubva muzana kana kuti 14.8% vari pasi pemakore 14 vari kushanda muZimbabwe zvinova zvisiri pamutemo. Vakawanda vavo vari mumapurazi. Zimbabwe kwemakore akawanda inonzi haina zvairi kuita kuti vana vasabatwe senhapwa vachishanda. Asi ongororo inoitwa neZimstat makore 5 ega ega yakati vana chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vari kushanda vasati vabvazera. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Zvina bhizimisi kemisi ziva uyo akashaya nechirwere cheitsvo aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vasiziva vakashaya nemusi wemugovera uye vakapiwa rimekedzo rwegamba redunhu kana kuti Liberation War Hero. Mushakabvu ndiye akatanga kambani yeCosmos Cellular uye akaitawo sachigaro weBroadlands Network. Akamboshandawo kukambani yePTC. Akaberekerwa kuFilabusi, Matabeleland South, musi wa 30 Chikumi 1947. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti nasi arwisa pasi nemuchadenga nzvimbo dziri pakati pedhorobha reGaza. Israel yati yarwisawo muguta reKhan Yunis ikaparadza zvinoshandiswa nechikwata cheHamas kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinora nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vakurudzira Israel kuti ione kuti vanhuwo zvavo vapiwa zvekudya nemishonga. Malawi inoti yatanga chirongwa chekudyara mbeu dzechibage dzakauchikwa nemushonga kana kuti genetically modified kuedza kupedza nzara yave kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye makonye anodya zvirimwa. Asi vamwe vanoti vanotyira kuti zvirimwa izvi zvinogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano nemamiriro ekunze. Urongwa hwekuongorora mbeu idzi huri kuitirwa paLilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Munyika maita gakava pamabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende, kunyangwe zvakazviswa kare nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti kuchaita nzara, hurumende haisi kuratidza kuita chipatapata chekutenga chibage nezvimwe zvinodiwa. Asi iyo hurumende inoti hakuna achafa nenzara uye vanhu vachabvumidzwa kutenga mupunga nezvimwe kunze pasina mutero kutanga muna chikunguru. Mugozeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaLloyd Damba vanova munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe navaJones Musara vanova nhengo yeZanu PF. Totanga kunzwa kubva kuna vaDamba.
Tanga mukoma Jonga ndinoda kuti president Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino nekuti El Nino yakataka kuziviswa last year as far back as mana July. Saka taifana kuprepare nekuti El Nino idrought nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura. Saka ipapo ndipo taifana kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei. Patizvo zvava zvina kukwanisa kunge zvichiitika. Chepiri vamunangagwa vakabva kutaura last month iyoyi vachinobva tizvinge die of hunger zvichireva kuti hapana achafa nenzara. Saka zvakutishandisa navo kuti vakuti vanhu ngavatenge chibage wega vagotenga chibage wega sei kana kuti zvekutiavumira kuite mopapa ndo zvinhu zviri kutishungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadzimara vakutaaaiinstrument masuchemintuments inozora mapurisa akumira murod achiita marod blas achipfuta chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachiva kubva kumamisha avo. Saka zvino izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government vange vasingazvizivi here asi nyaya yeonini yagara ichizivikanwa.
Tinzwiona vamusara, vamusara, takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota. Munoti nezvataurwawo zvakare navaDamba?
Ya, zviri kuita ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura. Handiti zviri kuitika ndezvekuti hazvirevi kuti matura enyika nevanhu haasi china chinhu zvatinotaura nguva dzino. Aiwa, mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo. Tichitarisa futi kuti even though kwakapisa zuva rakapisa asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachambotijei zvinhu zvavakarima mwaka uno. Handiti asi kune nzvimbo dzakaita steric ikoko hurumende yanga yagara ine program dzayo dzesocial welfare dzekubatsira vanhu vasina chokubata. Saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa vanhu vochitanga kutenga kwavanotenda kunze kwenyika Asi hurumende akaona kuti vakasabvisa yatingati duty inocharge kana kuti figures inomunyika zvinoita kuti tikafu chidhure. Saka vamunangagwa semunhu ane rudo nevanhu vezimbabwe ndosaka dare guru rekabhineti rakaripa chisungo chekuti Africa tichibva kunze tichatenda takachipa. Saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva. Saka tiri mugwara.
Tinzwe kuna vadamba vanamba pindai tinzwe.
Regaini kutorei bheke kumagwaro kana mange muchiziva kuti kumagwaro. Faro zvaakaratwa hope dzake achizoudzwa kuti kuchazoita nzara. Haana kumirira kuti rizvosvika riri chiseven kuti atanga kuzadza matura. Akatanga kuzadza matura ake faro uchine seven ezidze maguta. Saka zvekuzomirira kuti kusvika muna juni zvaazvibatsiri.
Vamusara tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende. Tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka 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 asi kabineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa chatikapata muzuva ndechekuti mwaka ese yapfuura Zimbabwe kubudikidza neutungamiriri wavamunangagwa yakange yazaga matura tichishandisa chirongwa chekuvhudza tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda. Saka papasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga adzere tazombotakanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka. Mwari ugaefanga hapata njara vamunangagwa vakataura ende vamunangagwa tinoziva vari munhu anozadzikisa zvaanenge avumbisa.
Tinzwe kuna vadamba vadamba hanzi nevamwe vari kutisvitsawo mashoko kuno chikafu kana chaakugoverwa pasapo chiri kusvika chaakutariswa kunzi munhu abuda mbamani zvinhu zvamuri kuona zviri kuitikawo here uye mungataura nezvazvo here?
Tozvinzwa zviri kuitika mukoma jonga. Saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochocho chiri kutengwa netaxpayers money. Ndikatenga masamba matm ndokatura teka mari iyo ndinotenga chibage. Saka yesii chiti kana chavo inopiwa vanhu kunze yesiinhu kupa munhu yezano pakuvhuta zviri kuitika. Saka tokuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti zimbabwe ndeyedu tese tese tikubhadhira teka.
Vamusara tipete chirongwa pindurai tinzwe.
Hakuna munhu anozouya achitizvo ndazonzi kana kuti wezanupf wapiwa. Hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupf wakaita izvozvo even vakaita izvozvo muhurumende. Hakuna munhu anobvumidzwa ende hakuna munhu achatarudza vanhu kuti kuinge zvakati saka hapiwe zvakati.
Avo vanga vari vajones musara vanhu vanhengo yezanupf manzwawo zvakare kubva kuna valoid damba munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato remdc. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muharare muhurukuro yakokerwa najonga kandemiri westudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa nezvedanho reparamende reHouse of Representatives remuAmerica iro rakapasisa mutemo rakapasisa bhiri nezuro rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Mugoziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mwanoita zvemafirimu nekufambisa mashoko ari mukuru wekambani yeMirazo Productions Nick Zemura kuti tinzwe maonero ake.
Kuona kwedu isusu semaartist nevanhu vanoita zvecontent zvinenge zvatovhiringa vanhu vakawanda nekuti vamwe vanhu vari kutorarama neTikTok iyoyi. Vamwe vanhu vari kutobhadharwa mari dzekutochengeta mburi nekurarama kwavo nekugadzira mavhidhiyo anoenda paTikTok. Tichitarisawo kune zvemabhizinesi vanhu vemabhizinesi vanopfuura 5 million businesses vari kuadvertisa paTikTok kureva kuti yacho yekambani inofanirwa kupiwa uremu hwakada kuzongoenderana nanaFacebook Meta ana YouTube.
Ngatitirapasa bhiri irori zvinenge zvakureva kuti kudini pakati peAmerica neChina.
Zvinotishamisei kuti ukaiusinzwa kanyika yakaita seAmerica inotaura kuti iyo freedom of speech voonekwa vachinge vari kuda kuenda kunovharidzira kambani nekuti inobva kuChina. Ndinozivisa kuti vari kutaura nyaya yekuti pane maissues enational security kuti vanogona kutora mazive evanhu vari kuenda paTikTok vanogotora information yokuva kuChina nekuti kambani ndeyevanhu vekuChina. Asi America yakatanga kudai nhasi tichazoita sei kumakambani kwa Amerika kaendo kune zimenyika mbofunga ya kuti na asiti kati sisi Zimbabwe atisada Facebook tuda kuti ya antini makambani cha Amerika tuwari Facebook nchenge sere Zimbabwe tuvize ino zova experience ya kakunaka ere kana sadaro
munoona ere zichitozo osika pakuti zvinzi TikTok ya yatozo varwa zvachose munyika
kuona angu kwa angu ndewe kuti ino guna kustazo banwa zeku banwa ino guna kuzungu maniki kwa kuti tenge swe ii batanizwe ya ime kambani munuma Amerika yoramba iripo asi kazis kutariza shakanaka
kunewo ere zvizvarwa zveZimbabwe zvinoishandisawo TikTok iyi.
Oh TikTok yakazara muZimbabwe ende inonakidza futi cha izvisine ikambi tinoishandisa kuzvikazhinji sedambe vanhu vanenge vachienda vachiita zvavo mitambo yavo vachitamba mimhanzi vanoita zvinosekesa vanodzidzisa vanodi kuita vanotengesa ine chikoro chakanyanya ini ndemunhu anoda zvekuita nezvekudzidzisa ukaenda paTikTok unogona kutoswera uchidzidza makosa akawanda kubika kugadzira zvinhu kuita sei inoshanda steering kunyanya kune vechidiki.
Mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yemirazvo productions Nick Zemura ari parunhare muno muWashington DC na Ivan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko weStudio 7 munoona vakura vaka vanoti vakatarisa vanhu vanoona kunge vanhu takapusa zvokuzopusisa chaizvo zvakataurwa naachadzamira paya paya vachiti ivo nyika yese ndiya purezidendi ivo paivada kutopromota dynasty yavo kuti vana vavo vaite maland barons vazukuru vaite maland barons nekuda kwaizvozvo muchaona mapurazi akawanda achatorwa achinziwo anofanira kunge ari mumaoko memhuri yavo nevazukuru vavo saka ngavasationese kunge atisikuzi marongero avaroda kuita nyika yedino isusu takangotarisa saizvozvo saka havazivawo chimwe chinhu chekuti aiwa zvinopera
mazora seStudio 7 hai avo mai vanotaura chokwadi chaicho chokuti izvo ngatibvumei nokuti vanhu vasingadi kubvuma maopposition nenyaya yekuti havadi kuti vanhu vabve murombo asi kuti vanhu varambe vachitambura mai vavari kutaura chokwadi kuti nga tadii kumbotarisawo kuti kunonzi kubviswa kwemasankisheni kuchavuyisa chii uye timboisa musoro pamwe chete titarise tichibvuma noti kuramba tichikakavara kana kuti kuramba chokwadi chatinoona kuti izvo hurumende yanga yakaikwa mbira dzakondo
Jonga kandemiri nyaya dzamuri kubudisa mazuva ano idzi dzinoenderana nezvinoenda nezvematongerwo enyika kana kuti maakutoita zvimwe zvebhizinesi zinana tobacco flows zinana whatever kubva zuro hatina nyaya yatakahwa kwamuri budisaiwo nyaya dzine chokuita nezvematongerwo enyika zvinoenderana navaemarson munangagwa navanelson chamisa nanatendai biti zvese tinyatsonzwisisa kuti chataswera tichidzidza nhasi nokuona chii chinhambo chokuti zuro makangotaura nyaya imwe yandakangoita sokungotiterei imwe inenge iri naniwo zvayo but tinei nezvebhizinesi muchirongwa chino cheStudio 7 tine nyaya yezvinhu zvakavanzika zviri maererano nezviri kuwanikwa munyika kwete zvefoya siwa tikavhurira Studio 7 foya taurai zvinhu zviripo zveukama hwemapatriotic parties tichatonziva kuti chii chiri kufamba muupenyu hwedu
pastudio 7 mazera sei vashamarara nevamadiwa ndinoda kuti ndizivisewo vanhu vezimbabwe kuti kunyange vanopihwe mota vacho nevamwe vanoita zvavanoitirwa hurumende haizvioniwo here deno ari opposition anoita saizvozvo angadai asina kuvharirwa kochavasikaongorori kuti mari idzodzo dzinobva kupi kunyange huri upfumi haungaiti upfumi hwokukandira mari kachero nomudziva mese kana kupise mari ingatiwani musoja uya akasungwa paakape makavichi mombe achibvarure mari hazvitenderwi zviri kuitiko munyika yezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya yemusangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuyandzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we 68th Annual Commission on the Status of Women uri kuitirwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisirawo vemuZimbabwe. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Hurumende inoti haichamanikidze vamwe vagari vekumasvingo kubva panzvimbo pavange vakatamira. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu yokonzera gakava munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.